Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 4 Guniguru 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti vatungamiri vemapato ezvematongero enyika vanofanira kuudza vatsigiri vavo kuti vasaita zvekurwisana. Gurukota rezvemari vamuturi Mwive vokurudzirwa kupa bazi rezveutano mari yakawanda mubhajeti. Mukwasha wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi atenga zvikamu 30 nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 39% zvekambani yeAlpha Media Holdings inobudisa mapepanhau eZimbabwe Independent, The Standard neNewsday. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kukwira kuri kuita kusungwa nekurohwa kwevanhu pamwe chete nokurwiswa kwevanhu vari mudzimba dzavo, dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti izvi zvagara zvichiitwa nebato riri kutonga kubva Zimbabwe yaona kuzvitonga kuzere. Imwe yenyanzvi idzi muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vari kusungwa nekuroverwa zvematongero enyika hunokwira pose panenge Zimbabwe yatarisana nesarudzo. Muzvinafundo Mukasa vanoti havaoni zvichabuda musarudzo dzegore rinouya zvichitambirwa pasina mutauro.
Takudzokera kugore ra2008 nemamwe makore kana kwangosara mwedzi mishoma shoma kuti kuitwe maelections kuZimbabwe, ZANU inoda kubvundutsira kutyisidzira wanhu kuti mukasati vhotera muchationa zvatichakuita izvi nezveviolence. Saka ndochinjinoitwa neZANU kana takuenda kumaelections kuya, ndo zvavanoita izvozvo kuita zveviolence zvokurova wanhu, kuvatyityidzira kuita kuti musi wavanondovhota wanhu vanozovhota vachitya voti zviri nani kuvhotera ZANU ngekuti watitaurira kuti mukasati vhoterai tichauya tichikuurayai kana kurowai chaizvo. Vari kuendesawo futi mashoko ekunyepa ekuti tichaziva kuti mavhotera ani, woti tine michina inoita kuti tione kuti muri kuvhotera nhingi kana kuti muri kuvhotera nhingi. Vanhu vazhinji vachamanikidzwa kuti vatiwo handigone kunyora, saka ndichada kuti batsirwe kuvhota. Saka matrix ezanu vanogara vachiita kana takuenda kumaelection.
Chii chingaitwa nevanhu pamusoro penyaya iyi?
Chinhu chikuru ndechekuti vanhu vasatye. Vanhu vanofanira kutaurirwa zvakasimba kuti kana maya kunovhota hapana anozoziva kuti mavhotera ani. Pane imwe pfungwa yekuti kana vanhu vezanu vauya vachiti huyai kumisangano medu kwedu imbai nziyo dzezanu, kana usichida kana usade zanu chingoendawo ikoko uchiziva kuti musi wekuvhota unovhotera ani. Saka ndopfungwa ikoko yekungoti chingo usatyeba kuti ndichavhotera munhasiri zanu. Saka ndochinchida kusimbisiswa chaizvo pakutaura vanhu kuti musambotyisidzirwa nezanu pa havana masimba kana kwakuya kusarudza kana wako tutisaruza munu wanga upotira apana achazoya chiti ndaona kuti mavotera ani nechimwe chinhu chekuti wasatyityidzirwa kunzi itai kuti hatigone kunyora toda kubatsirwa wasatyityidzirwe ba ndozvi zvikuru izvozvo.
Munofunga kuti sarudzo dzegore rinouya dzatakamirira idzi zvinenge zvabuda madziri munoona sekuti zvichatambirwa zviri nyorere?
Handifunga kudaro ngekuti hapana chachinja paground. Zviri kuitira iye nhasi zvakangofanana nezvakaitika muna 2018 nezvakaitika muna 2013 or 2014 nezvakaitika muna 2008. Hapana chachinja ba. Saka zvichabuda pakuvhota kwegore rinouya zvichangounzwa zvichangoshungurudza vanhu wadi zvinenge zvisiri chiratidzo chechido chevanhu vekuZimbabwe. Saka ZANU inotopona kugara pachigaro nekutsvichidzira vanhu
avo vange vari muzvinafundo. Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Mukuru weZANU PF mudunhu reWashington DC Dr. Frank Guni vanoti kazhinji tinoona vatsigiri vemapato ezvematongerwo enyika vachirwisana asi vatungamiri vemapato avari kurwira vasingatukani kana kurwisana. Dr. Guni vanoti vatungamiri vemapato zvematongerwo enyika vanofanirwa kubuda pachena vachirambidza zvekurwisana pamusoro pezvematongerwo enyika.
Tingati nguva yega yega yesarudzo panowanika kupesana kwepfungwa uye hapamboshaike vanhu vanotyisidzirana kutukana nekurovana kana kupondana. Zvinova zvinhu zvinonyadzisa munyika yeZimbabwe yakasununguka. Hatitarisire kuti vanhu vasvike pakurwisana nenyaya dzematongerwo enyika. Saka isu tinenge tichitokurudzira kuti dai vanhu vanzwisisa kuti zvematongerwo enyika inyaya yokupesana mupfungwa nemaonero ekuti nyika ingatongwa sei uye tingagara sei tichidyarifa renyika yedu tese pamwe chete sevana veZimbabwe. Izvi zvokurwisana nekurovana hazvina zvazvinobatsira.
Avo vange vari mukuru weZANU PF mudunhu reWashington DC Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Paramende nezuro yakatanga misangano yekunzwa pfungwa dzeveruzhinji pabudget ra2023. Vakawanda muHarare vachiti budget iri rinofanira kupiwa mari rinofanira kupa mari yakawanda kubazi rehutano, dzidzo yepasi, pamwe nemabasa aikowanisa vanhu mvura nemagetsi pamwe nezvifambiso. Godwin Manguya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutanga muHarare wange wakarongwa nekomiti yeparamende inoona nezvebudget nemari, mumwe mugari wemuHarare vaCharles Kautare vati bazi rezvemari rinofanira kuisa zvikamu makumi maviri kusvika pazvikamu makumi matatu kubva muzana zvebudget rese kubazi rehutano.
15% parizvinezvi is just but a drop in an ocean. Saka taakuchitokumbirawo kuti eno zvaita tagona kuwana kana 25-30% kusvikira zvinhu zvazonaka todzokera kumashure ku15% nokuti zvinhu zvinenge zvamira mune zvakanaka. Koya nyaya yekuti kune anonzi maternity user fees, zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvedu. Madzimai vari kutambura zvikuru sei, ana amai nevanasikana havasi kukwanisa kuenzera the right to health as per the national constitution. Saka tikukumbirawo kuti mari idzodzo kana kuti mauser fees, maternity user fees, ngaava anoscrapwa across all levels of governance.
Amai tendaishe Changamire vesangano repopulation services international vatsinhirawo mashoko aya.
And takatarisa budget yedu tikuona kuti Zimbabwe Family Planning Council iri kuwana 3%, asi 3% iyoyo zvakare iri muRTGS. Mafamily planning commodities edu tinoimporta, hakuna atinowana lokali. Takuona kuti Zimbabwe Family Planning Council iri kuwana madivestment late and tikavanozoenda kuRDS kunobhidha foreign currency
Vamwe vapinda mumusangano wanhasi ndiamai Rosario Guamombe avo vati mari yakawanda mubhajeti ra2023 ngaishandiswe kutenga mabhazi vachiti vanhu vari kutambudzika pakufamba.
Submission yangu yekutanga kukumbirisawo kuti pari kugadzirwa bhajeti mari yakawanda iendeswewo kutransport and infrastructure. Vanhu vari kutambudzika nenhau yetransport. Chiri kusvikira kuti vanhu vari kurobwa, vari kusangana netsaona mushure mekunge vachipinda mumotikari dzisina tsarukano nenyaya yekushaya mabhazi ekuti avatakure kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzavanenge vachienda.
Vaenderera mberi vachiti dambudziko remvura ratekeshera nenyika yese, uye bazi rezvemari rinofanira kuisa mari yakawanda pakugadzirisa dambudziko iri.
Tinokumbirawo kuti mari iendeswe kune vanoona nezvemvura. Mvura iri kushungurudza vanhu mukati menyika yedu, kunyanya kumadzimai. Ndo vari kuwana, vari kushaya nguva yekuzorora nenyaya yekutsvaga mvura. Ndofunga tikatarisa pane maprojects akabvira ataurwa kudhara. Tine nyaya yekugadzirwa kwemuda demo, nanhasi ichiri ngori nyaya iri kugadzirwa, iri kungotaurwa nezvayo, asi hatisi kuona chimuko chiri pazviri. Tine nyaya futi yeprojekti yenzi Kunji demo, takangonzwa kudhara kuti Kunji demo iri kufanira kugadzirwa, muda demo iri kufanira kugadzirwa, but hapana zvatiri kuona zviri kufamba pazviri.
Amai Lilian Gwanyanya avanorarama neurema vati hurumende ngaikoshese kodzero dzavo.
Saka ndiri kuti inini kana yakualoketwa ndo payapo kuti yaalloketwa iri inclusive, kuona kuti inobhalanza kwese, ngaivewo inozova nechikamu chinotoenda chakatageta vanhu vane madisability. Tiri kutarisirawo kuti bhajeti iyoyi ngaive bhajeti inoenda tingati isusu schemes of resilient and sustainable livelihoods for women and girls with disabilities. Tukuona tuwakati sarivei.
Va Darlington Mazonga, va anushena nesangano re Zimbabwe Coalition on Debt and Development, za akare vari nengu ye Fighting Equality Alliance, vati urumende, ngai kwidze mitero ye makambani kana kuti corporate tax, yoderedza mitero inobhadharwa nevanhu vese yakaita se value added tax. Vati woparamende inofanira kuona kuti bazi rezvemari rinopa mapazi ese mari yekushandisa paine nguva, vachiti hazvibatsiri kungoti pane budget asi mapazi asingapiwe mari idzi. Vaenderera mberi vachiti havana mufaro nekuti paramende inowedzera budget kana kuti supplementary budget asi isina kutaura neveruzhinji.
Budget redu riri kuitwa nemaRTGS, asi tese tingangodedu kuramba munyika muno taakushandisa maUS dollars. Ndosaka ichizoona pachizoita dambudziko rekuti munozoita rimwe gungano futi rekuwandudza budget resupplementary budget. Isisi sipo, asi tichimbowirirana kuti nyaya yebudget inyaya yedu tese. Dai tagona kuti tiite zvinhu zvedu nehwaro kuti kana tazviita tatopedza, kwete kuti vamwe munozogara penyu mega muzoti maakuita supplementary budget isina implicity macitizens.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development and Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vati misangano iri kuitwa neparamende yakakosha chose, kunyange hazvo bazi rezvemari risingatore zvese zvinotaurwa neveruzhinji. Vatiwo Zimbabwe iri kusarira kumashure pakuzadzisa zvimwe zviga zvakabvumirana nenyika dzemuAfrica zvakaita seAbuja Declaration, iyo inoti hurumende dzese dzemuAfrica dzinofanira kushandisa zvikamu gumi nezvishanu zvemabhajeti adzo panyaya dzeutano.
Tiri kuti sarire kumashure, especially tichienzanisa neatingati mainternational or even maregional benchmarks, emari yatinofanira kunge tichishandisa takatarisana nemasectors akaita sana health, masectors akaita sana social protection, masectors akaita sana water and sanitation. So tikangoti hongu atini zvakakosha maconsultations kuti aramba achiitwa, uye kuti isusu semascola nemaactivistwo nevamwe tirambe tichingoadvocata kuti hurumende irambe ichiprioritiza masectors anovandudza upfumi hwenyika uye anowandudzawo kugara kwavanhu zvakanaka.
Sachigaro wekomiti iyi Mai Chido Madiwa vati vafara kuti vanhu vauya neuwandu hwavo kusanganisira vechidiki nevanorarama neurema. Vakurudzira veruzhinji mumaguta ese munyika umo muri kufamba zvikwata zvekomiti iyi kuti vaende kumisangano iyi vanopa pfungwa dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Manguja.
Izvi chiteera mashoko ekuti mukwasha wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa atenga chidimbu chekambani yeAlpha Media Holdings. Sangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rinoti hapana chinotyisa panyaya iyi. Sachigaro weMisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti kana mashoko awa ari echokwadi hapana chinoshamisa kana kuvhundusa, sezvo vatori venhau nevaridzi vemapepanhau avanoshandira vachiziva mafambisirwo anoitwa basa iri uye vachiziva ruvimbo runoiswa nevanhu mumapepanhau. Bepanhau repadandemutande reNewsWorks rinoti mukwasha wavaMnangagwa Gerald Mulochwa akatenga zvikamu makumi matatu nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 39% zvekambani yeAlpha Media Holdings inova muridzi wemapepanhau eNewsday, Zimbabwe Independent, The Standard nemamwe.
Isu seMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe tinoramba tichirangaridza vanhu donzo redu rekushuvira kufambiswa kwemashoko pajekerere pasina kumbunyikidzwa, uye mashoko anobatsira vanhu vagari vemuZimbabwe kuti vakwanise kuita zvavangaita kana kushanda vachiziva kuti media iri kuvabatsira mukuva nemadecisions akanaka. Saka tinoramba tichikurudzira vangava vanhu vanoda kutanga mapepanhau, kutenga mapepanhau kana kunyora mumapepanhau muzvivhitivhiti nemunhepfenyuro dzakasiyana-siyana munyika, kuti rangarirai donzo rekuti kubudirira kwenyika hunge vashandi vavo vanova vatori venhau vachishanda vasingatyi kana vasina bato ravakarerekera, vasina zvavanovhunduka kuti kana vachinge vaita zvingazovakanganisa mukuramba vachigara pamakamba avanenge vakapiwa basa navo.
Munofungei pamusoro pehama yemutungamiri wenyika ichitenga chipandi chekambani yemapepanhau?
Mashoko ari kutenderera anova akatekeshera munyika kuti mukuwasha wemutungamiri wenyika avawo nechidimbu muAlpha Media Holdings. Isu seorganization tinongokurudzira professionalism yatinofungidzira kuti icharamba iripo ichiita kuti vanhau dzinongosvika kuvanhu dzirambe dziri nhau dzakakodzeka, dziri nhau dzine udzamu, dziri nhau dzinobatsira nyika yeZimbabwe kuti ive nebudiriro, uye vagari vemuZimbabwe vave neinformation yakavakwanira kuti vave nemainformed decisions mungava mune zvipi zvazvo zvavangaita mukugara kwavo nemukurarama kwavo.
Pane chakaipa here apa vaMaunganidze? Imi seMisa Zimbabwe munoti
sesangano ikurudziro yedu kwete kuAlpha Media Holdings koga, asi kune vatori venhau vose nevaridzi vemapepanhau vose kuti especially munguva yatinoenda yesarudzo ngatirambe tichirangarira maethics ejournalism, ngatirambe tichirangarira nyaya yeprofessionalism, ngatirambe tichirangarira kuti nemhaka yei tiri mumedia, tiri mumedia kubatsira community yedu kuti ive nebudiriro kubudikidza nemashoko ainogamushira kubva kwatiri.
Avo vange vari sachigaro veMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti hurumende iri kupa vashandi vakuru mubazi rezvedzidzo mari yokufamba nekudya kana kuti pe DM inoita madora ya Amerika zana nema kumimawiri nema shanu $125 pazuwa asi vachipiwa irimu madora emunyika. Varikutua mari iyi vanosanganisa vatariri kana kuti inspectors. Izvi zvinonzi zvashatirisa varairidzi vazhinji sezvo vachinzi havakodzeri kupiwa mari iyi. Munyuzde makare vatsigiri vechiduku vezanu PF vanonzi nezuro vakaita zvehasha pamahofisi amajestite kumbare vachiti vachapisa motikari dzemagweta kana vatsigiri vatatu vecitizens coalition for change vakasungwa asi vasati vaudzwa mhosva yavakasungirwa vakapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kana kuti bail. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Wanguma makadi wanakoma pasi the 7 apo hey washaure se the 7 apo hey apakaipa pakaipa wakomana ndikutomhanya so pakaipa pakaipa ndinoti azvinamira zvakanaka pa hey pakaipa pakaipa hey hey apa hey pakapara hai pa hoti pakaipa 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 tinohwina pakaipa pakaipa.
Ndoda kumbotora pamusoro pavamahiya. Vamahiya vanoziva here kuti nyika iyi kana vachiti yakatogana vanhu inyika hondo yakagwiwa navanhu vese, vanhu vese vakagwa hondo. Ndimunhu saka vamahiya ngavarege kuda kuita zvinhu zvokushamisira kuti sekuti chii chashamisira nhasi kuti paini takaenda kuhondo. But vakaona sapoti yakakura kubva kuvanhu vanosiva kuti vaisapotawo zvinosvisa vanhu vaya vaya. Tichivachionifomiwa kuti pakati musaenda pane masoja akaungana pakati zvimbo yakati zvira yange yakamira zvakaidi chichichi vaitofamba vakutoziva vachitokudziwa manamuchibva chirova naani tikangovaona vanhu vakangovaona vaitongovaudza zvizvo kuti pakati pakamira so saka kuzokupa hondero kana da pasina vanhu vese vaisapota vachibika chikafu nekuvavachira nekuti nokudini chii chainge chichizoitika zvinoei hondo yacho vaizokwanisera vasadarova mahiya ngavaita zvemunhu mukuru zvaunyasa zvakutaura semabasa nesa saka isu tongofa tofa tichitamburana kuti iwo vakaenda kuhondo plus vamahiya vanofanira kuziva kuti iwo munhu wakaendeswa kuhunya kiri manjimanji vakapromotwa manjimanji pamaelections apo saka vakada kunzi ivo kana vakabava kuriguta vadongorera pamari manje vakuda kufarisira vamwe vanhu kati mahofisi mamwe vese vari kutambura vasadaro ngavakure mani tinotenda ndiva huno.
Mangwanana akanaka mhuri yestudio 7. ZANU-PF yaputsa misha yevanhu. Varume vazhinji vakungobuda muZimbabwe vachienda kunopambara kunyanya kuSouth Africa uko nekuBotswana vachisiya vakadzi nevana. Murume anoita 2 years 4 years haasina kana kumbodzoka kumusha. Misha yaparara vedure, misha yaparara. ZANU-PF ngainzwe tsingosiya basa, ngavangosiyira vanogona kurana nyika. Misha yaparara. Kumaraini kwedu pamisha vanhu vanokwana aita 20 vandakaunda vakabuda kuenda kunzo. Misha 17 yakaparara, kungosara misha mitatu chete. ZANU-PF ngaisadaro akomana, ndomweya wechisatani chaiwo.
Makadi makadi pa studio 7 apo anamukoma tananoka wandi nevamwe vose makadi makadi makadi. Inini ndauyawo nemubvunzo panapa dai manga matisirawo mazwi mashoko evaya nevatungamiriri vetriple C vari muno muSouth Africa. Nguva yafamba, nguva yaswedera yekuti tichienda kumaerekisheni, tibvunzirei kuti vane plani ipi yevanhu vavo vari munyika muno, nekuti maprovhinzi ese ane vanhu vetriple C. Tinovaona magurupu ese vakaenda Free State, Durban, Eastern Cape, Gauteng province, Mpumalanga, every province ine vanhu vetriple C. Vane plani ipi navo? Vane mabhazi here vachatakura vanhu kuenda navo kunovhota, kana kuti ndezvekungoita matriple C anoperera mumagurupu zvisina zvazvinozobatsira nekuti amai dzizi zvakawanda dzezvichida kuti dzinovhota asi dzimwe nguva dzinenge dzisina chi zvifambiso zvekuti dziende kunovhota kupadi kuitwa mutsove kuti vazogona kutsvaga mabhazi anotakura vanhu vagare vatsvaga mari panguva ino yatiri inoyi pane kuswera vachingoita zvemusangano pamawhatsapp group apa zvino zvasinonyanya kutibatsira
maswera sei pastudio 7 pano ini ndinozidhinisa kumabhera pacape town pane nyaya inondinetsawo pano pastudio 7 yekuti vamunangagwa vakabva muzimbabwe muyamaya vachifamba neshoka vakaenda kumosambique uko kukazoona ndege vakakwira vachiva musouth africa vakabatsirika kuti vazodzoka kumusha yavapresidendi nokutya kwavo mugabe saka izvezvi vamunangagwa varira vanhu matsirongo anasikala vachiita zvakashata izvozvo vanga vasikali kuti zviitiri kwavari zvakashata zvacho zvakaita Nebuchadnezzar exactly Nebuchadnezzar wanga ari munhu wakashata asi akasati pakupedzisira obva aziva kuti mwari ndivo vanofanira kutonga nyika ino ende vanofanira kuitira munhu zvakanaka saka zvavasikadi kuti zviitike vamunangagwa kwevari vamugabe vakazoona pakupesa kuti nyika yandaa kuenda ita ndaakukanganisa vakabva vati kumukomana ndiye mukomana chaanofanira kutonga nyika ino asi vamunangagwa vanoramba vachitsikirira vanhu chena mberi zvavakaramba izvo kuti zviitike pavari saka toti mwari vachatonga muchaona ti talk about these things in a later stage tozobvunzana kuti zvinonga zvakamira sei because mwari avadi munhu akangwarisa kupinda ivo kana kuti munhu anofunga kuti angwara kupinda ivo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number chinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica tichienda pamhepo vanoona nezvenjodzi iri kukonzerwa nedutu mupengo Hurricane Ian vazivisa kuti vanhu vaurawa nedutu mupengo iri vava 103 nezuro mutungamiri weamerica vajoe biden nemudzimai wavo amai jill biden vakashanyira Puerto Rico vakashanda nevanhu vakange vachiisa zvinhu mumasaga kuti zvipiwe vanhu vakawirwa nedutu mupengo iri nezuro kwakare vabiden vakazivisa kuti vachabatsira Puerto Rico neimwe zvemari inoita mamiriyoni makumi matanhatu yamadhora yekubatsira vanhu nekugadzirisa zvakapunzwa nedutu mupengo nezvimwe zvine chekuita nenjodzi iyi sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mapato ose ezvematongerwo enyika anofanira kuudza vatsigiri vavo kuti asaita zvekurwisana gurukota rezvemari vamuturinyure vakurudzirwa kupa bazi rezveutano mari yakawanda mubhajet mukwasha wemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa anonzi atenga zvikamu makumi matatu nezvipfumbamwe kubva muzana zvekambani yealpha media holdings inobudisa mapepanhau ezimbabwe independent the standard nenewsday tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesuo zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndinitamuka wandiye ndichiti muswera zvakanaka